manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera Chikunguru 6, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuirana kwakuripo ndeko kuti vachange vachibhadhara maroyalties vachishandisa power station. Zvakangofanana nekuti unongo uchigara pamba yangu iwe uchibhadhara rent. Tingati ndo ukama hwanga huripo makore esaya.
Guta reBurawayo rinoti harizi kuzosiya zvivakwa zvaro zvichitorwa nekambani yeZesa iyo inogadzira magetsi munyika. Hurumende inoti pane vanhu makumi mashanu nevana vakaenda kumaQQN Netball World Cup iri kuitirwa kuBritain. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Guta reBurawayo rinoti harizi kuzosiya zvivakwa zvaro zvichitorwa nekambani yeZesa iyo inogadzira magetsi munyika. Kanzuri yeBurawayo inoti icharamba yakatsika madziro paurongwa hwehurumende hwekuda kuputsa zvivakwa zvayo zviviri zviri pagwenya remagetsi anobva muMarasha. Nezuro pakamboita kupesana kukuru pakati pekanzuri yeBurawayo negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis pamusoro pedanho rehurumende rekuda kuparadza zvivakwa zviviri izvi. Meya weguta reBurawayo vaSolomon Muguni vanoti vakatokwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva sezvo zvivakwa izvi zviri zvekanzuru yeguta ravo. Zesa inonzi iri kuda kubvisa zvivakwa izvi ichiti zvinogona kudhirika zvega zvikakonzera njodzi. Asi vaMuguni vanoti izvi hazvisi kuzoitika nekuti zvivakwa izvi hazvisi zveZesa. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vakuru veZesa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi tabata vaMuguni kuti tinzwe pamire kanzuru yavo.
Chiteshi chemagetsi chepaBurawayo ndecheguta reBurawayo chakavakwa makore tingati kubva 1947 kusvika 57. Saka guta reBurawayo ndiro tingati muridzi wechiteshi ichi. Takazoti mukufamba kwenguva ma1992 ikokoko pakachinjwa mutemo wokuti vanobvumirwa kubika magetsi chete iZesa. Tikati pakachinjwa mutemo weElectricity Act ndo pakazobvumidzwa Zesa kushandisa chiteshi chemagetsi chepaBurawayo neguta reBurawayo panguva iyoyo. Zvino tazoti nokufamba kwenguva nekuti Zesa inofanirwa kuti ive ichibhadhara atingati maroyalties kuguta reBurawayo. Saka tagara tine gakava riri kunetsa gara riri matare pakuti Zesa yange ichiti haifaniri kunge ichibhadhara rendi pakushandiswa kwavari kuita power station.
VaMuguni, pakatora Zesa masimba ekushandisa chivakwa ichi pakaita kakuwirirana here kakanyoreranwa pasi?
Kuwirirana kwakuripo ndeko kuti vachange vachibhadhara maroyalties vachishandisa power station. Zvakangofanana nekuti unongo uchigara pamba yangu iwe uchibhadhara rent. Tingati ndo ukama hwanga huripo makore esaya.
Saka veZesa ava varichiri kubhadhara mari here?
Vari kutingati vari kumashure zvinosiririsa nekuti kutaurira kwatiri kuita izvozvi mari yavo yavasati vabhadhara iri kusvika mamiriyoni emadhora.
Pamutemo chivakwa ichi pari zvino tichitaura kudai chiri muzita rani?
Chivakwa ichi tingati chichiri muzita reguta reBurawayo kunze kwokuti vakazoenda kudeeds office vakanoita inonzi endorsement nechirungu kunodhindisa matitle deeds kuti ave edu, asi anenge achiri muzita rekanzuro yeguta reBurawayo. nekuti izvo zvinotaura kwandiri kuita tineta to didi ratakabata risina kana kudindwa ivo vakangonodindisa didi riri kudidi office asi ratinaro rakachena tichinaro richingodaidza kuti tisovaridzi vechiteshi
urongwa hwatakanzwa minister chasi vachiti izvo chivakwa ichi chinofanirwa kunge chichiputswa imi makanga maudzwa nezvazvo here
tingati zvinoita kuti tive nehasha pamusoro penyaya iyi ndeyekuti zvese izvi taizviona mumapepa nawo isusu tisina kuudziwa zviri tingati pamutemo sekunge iwe uchiti uri kuda kuita maimprovements pachivakwa chomuridzi iwe muridzi ongoona zvichibuda mumapepa nawo asina kuudziwa zvepamutemo saka takatanga kuona bepa richitaura kuti vari kuapplya kuti vapiwe license itsva ino ye20 years yekuti vakwanise kuramba vachibika magetsi paya kwemakore 20 anotevera
vamugoni mati imimi nyaya iyi iri mumatare edzimhosva yasvika papi
takaendesa nyaya sezvo ndataura kuti pane nyaya yetaro didhi redu rakaendozwa rakadhindwa tisingazivi ndoranyaya takaendesa kumatare edzimhosva kuti aiwa ndange ndakabata chinhu changu asi ndabvutigwa tiri pamutemo ndinokumbira kuti ndidzoserwe chinhu changu nokuti ndichine matsamba anotaridza kuti chinhu ndechangu ndo zvatakaendesa kumatare mwedzi miviri yapfuura saka tichakamirira kuti nyaya iyi itongwe yekubvutirwa kwakatakaitwa tingati kana kuti yekutorerwa kwatoda kuitwa ndo pazouya nyaya iyi takuona futi mumapepa zvakare kuti aiwa pari kuda kupanzwa tingati mipongoro miviri kuti pasare mina miviri ibviswe nekuti iri kunzi haisina kumira zvakanaka ingangopwanyika panguva shoma iri kutevera isu tisingazvizivi nekuti vanhu mainjiniers edu haana kana kumbowana mukana iwoyo wekuti atiudze isusu nokuti vanoripota kwatirika kuti aiwa chivakwa chakati hachisina kumira zvakanaka isusu mainjiniya edu haazvizivi zvese izvozvo
avo vanga vari meya weguta reBulawayo vasolomoni muguni vachitaura vari parunhare vari muBulawayo gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vakaudza studio 7 nezuro musure memusangano wavakaita nekanzuro yaBulawayo kuti chinangwa chavo chavakaitira musangano uyu chaive chekuti vaonesane
vataura maonero avo vanga vasina information ndauya neinformation ndati ngavapiwe mareports ese zese ishande yakabatana nekanzuru nemarepairs association saka ndikutarisira kuti pavachapedzwa kuverenga mapepa aya tinokwanisa kuzogara pasi toona kuti tiri kufambisa sei nyaya chikadhirika chinhu icho chichapaza mamwe makambani chichauraya vanhu vanenge vashanda imomo kana vari kuzvifambira saka ndaitira kuti tiuye tinyatsovaonesa tozoenderera kumberi
gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vachitaura nemutori wenhau westudio 7 taurai shava vari muBulawayo nezuro
makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7
tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa909 am 4930
kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave
bazi rezvekuburiswa kwemashoko rinoti pane vanhu makumi mashanu nevana vakaenda kumakwikwi enetball world cup ayo ari kuitirwa kubritain chikwata chezimbabwe netball team chakasvika nezuro mubritain kwakare pavanhu ava hurumende inoti pane vatambi vechikwata chezimbabwe netball team makumi maviri vamiriri vehurumende vana nyanzvi nomwe dzichange dzichibatsira vatambi ava pamwe nevakuru vakuru vatanhatu vanobva kuzimbabwe netball association vamwe vasina kudomwa kuti ndevanani vari muchikwata ichi vanosanganisira vatsigiri vechikwata ichi pamwe nevatori venhau nyanzvi munyaya dzezvemitambo nemari dzinoti hurumende haifanirwe kunge ichishandisa mari yakawanda yekutakura vanhu kuenda kunze kwenyika vanodarika huwandu hwevatambi vanenge vari kumakwikwi aya nyanzvi idzi dzinotiwo kuita kwakadai kunoratidza kuti hurumende haisi kukoshesa nyaya yemari iyo iri kunetsa panguva ino Studio 7 yakundikana kubata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana kuti tinzwe zvizere divi rehurumende panyaya iyi asi tabata mukuru anoona nezvezvirongwa muusangano rezimbabwe network for social justice vatendai ruben mbofana kuti tinzwewo maonero avo
nyaya iyi yatondikatyamadzawo pandainzwa zvinotorwadza Nema miro akaita nyika mazvano tirikuona kuti tirikushaya chinhu chese muno munyika ende tirikutaurirwa nehurumende kuti nguva yekuti tisunge dzisimbe kuti zvinhu zvakaoma foreign currency mazvano hakuna mafuta emotokari asikuwanika gorosi chaye kuimporta dzimwe nguva inobonetsa chinzizvo foreign currency hapana saka mari yekuzoti inenge ichishandiswa kuendesa vanhu vakawanda kudaro kunosupporta netball team kureko kuUnited Kingdom ndinoshaya kuti tinenge taiwana kupi seZimbabwe ndofunga kuti nguva yanga yadarika yekuti tiite mapriorities edu kuti ave mugwara chii chatinokoshesa ehe team yedu inoda support kana ingave nhabvu ingave netball ingave rugby ingave cricket asi tinobotanga tatarisa homwe kana isusu chaiyo sevabereki unobotanga watarisa homwe even kuri kusapota mwana wako chaiye kuti awane zvakati 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 zvimwe unomuudza kuti mwana angu ndakatida kukubatsira asi zvino mari hapana tinoda kukoshesa kuti tenge chikafu titenge zvakati titenge zvakati ndozvozvo zvinoenda kune nyika yedu zvakakosha kuti tisapote sporting tisapote vasikana vedu tisapote vakomana vedu asi nemamiriro akaita zvinhu munyika handifungi kuti tine dhora chairo US dollar rekuti tingaburise tichitizvo ngatingoise hedu tingoenda kuengland kuti tinofara zvedu tichisapota netball
imi chamunenge muchipokana nacho chaicho ndechipi ipapapa nekuti hurumende iri kuti izvo pavanhu ivavava pane nyanzvi anonzi matechnical team experts vanomwe vanenge vachifamba nechikwata ichochi koitawo vatungamiri vanenge vakamirira hurumende vana imi chamunyanyopokana nacho chii ipapa vambofana
kana tichitarisa mapriority kana pane technical team ngatinoonei kuti vanokosha patechnical team iyoyo vari very essential vangave vangani coach kana maybe physio kana whoever else pane ivavo ngavaende kuhurumendewo apa panotinetse apa kuti chaunenge wanyanyofambira uchiti uda kunosapota chii hautingati vanhu vari essential kana ari munhu wehurumende azvipira kuti ari kuda kusapota vasikana vedu venetball kana vakomana vebhora nekunetsa kuri kuita mari aimemshuwa kuti vemuri hurumende anogona kuburitsawo mari yake mupoketi woti inini ndazvipira ndiri kuda kusapota timu yedu yenetball ndaburitsa mari yangu yemuhomwe ndekuti ndiri kuona kuoma kwakaita zvinhu munyika asi ndiri kutidzivawo kuti vasikana ava vanoda rutsigiro rwehurumende asi kana tiona kuti zvinhu zvakaoma munyika ndinofungidzira kuti vasikana ivavo kana vakomana vakaenda kuAfrica Cup of Nations vanenge vachinzwisisawo kuti mari hapana
Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari mukwekwe.
Zimbabwe, the voice of America.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Madeline Lorine Takaruza avo vanova mumwe weavo vari kuronga mabiko ekupemberera mabasa. Ari kubatwa naamai Tererai Trent vesangano reTererai Trent International avo vanoita ivo mabasa ekubatsira vanotambudzika kumusha. Amai Trent vachange vari kupiwa ruremekedzo muNew York mwedzi unouya. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Takaruza. Mungatitsana nguro nezvechirongwa ichi chamuri kuronga here?
Chirongwa chatiri kuronga mabiko ekupembera mumwe wedu mukadzi weku anobva kuZimbabwe vanonzi muzvare Tererai Trent avo vakapiwa chinzvimbo chakadzama chaizvo chekuitirwa mufananidzo webronze uchaiswa mupakati peNew York nevamwe vakadzi vane chiremerera vakaita sana Oprah Winfrey, Nicole Kidman Kate Blanchett vamunoziya kuti vakadzi vane vanozikanwa chaizvo nezvekuacta nezvekupembedza nekuita maprogramu evakadzi.
Chiitiko ichi chichange chiri kuitwa rini uye zvekupi?
Chiitiko ichi chiri kuitwa musi wa24 August, mapemberero kupemberera muzvaritererai Trent ari kuitwa musi wa24 August kuBloomfield, New Jersey. Asi kugadzwa kwestatue yake kuchaitwa musi waAugust 26, musi weunonzi International Women's Day of Equality, kuRockefeller Center kuNew York. Saka isu sevakadzi vanogara munzvimbo ino yeNew York takaona kuti zvakadzama sezvo mumwe wedu asimudzirwa kudai kuti tipembere naye. Ndosaka takaronga mabiko aya ekuti tipembere naye.
Ndianani vari kukokwa kunge vari kumabiko aya, uyezve vanenge vachida kuenda vanozvifambisa sei?
Tiri kukoka mhuri yese yeZimbabwe muzvareterai Trend. Pavanhu vese vari kupiwa chinzvimbo ichi ndivo vega vanobva kuAfrica, ndivo vega vanobva kuZimbabwe. Saka isusu tinofanirwa kumirawo newedu anobvawo kwetu tipemberere naye. Naizvozvo tiri kukoka munhu wese wemuZimbabwe, munhu wese wemuAfrica anoda kupemberera zvakanaka izvi.
Vanenge vari kuda kuenda kuchiitiko ichi vanozvifambisa sei?
Tine Eventbrite invite iri paInternet inonzi Tererai Trend Gala. Pane Facebook page inopa information, inopa zvichaitika pagala iyi. Takaronga mabiko ekuti kunenge kuine dhina, kwozoitawo vachaimba, kwozoitawo music, kwozoitawo zvichaitwa nevamwewo vanogara muno, vana vezvizvarwa zvekuZimbabwe zvinogara munomu zvichipemberera umwe wedu. Uyezve tichanzwa speech ichataurwa namuzvareterai Trend vamheno kana paine vakambovanzwa vachitaura. Vane chipo chokutaura zvinokubata, naivo nyaya yavo inotokubata pamwoyo ukanzwa kuti vakasvika sei pakusvika kuti vapihwewo chinzvimbo chavapiwa izvi.
Ndeapi mabasa anoitwa namuzvare Trent angaite kuti vanhu vadewo kubuda vachienda kunovaona vachitaura?
Vanoremekedzwa pabasa rekusimudzira madzimai. Hameno kana muchiri kurondera makore makumi akapfuura kuti vakatoenda paprogramu yaOprah, Oprah Winfrey Show, vachirondedzera stori yeupenyu hwavo yekuti vakakurira kumaruwa ndokuenda kuchikoro ndobva vapiwa mari yekuvaka chikoro. Saka vatori nechikoro chinosimudzira madzimai, chinosimudzira vana, vanasikana nevana vese. Vane organization yavo inonzi Trend International inosimudzira madzimai, inopa maideas ekuti madzimai asimudzike nekuwana zvinhu zvinongava paupfumi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Madeline Lorine Takaruza kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunotipakurira nemusi wemugovera wega wega. Tosangana zvakare svondo rinouya nechimwe chirongwa. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives, chirongwa chamunopiwa naJonga Kandemiri nemugovera wega wega.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekuwandudzwa kwemutemo wewanano kana wekuroorana iri kunzi Proposed Marriage Bill. Takanangana nechikamu 40 chemutemo uyu kana kuti Section 40. Vakawanda vanonzi vari kunetseka kuti vanzwisise nezvemutemo uyu, vamwe vachiti unokurudzira kubikwa kwemapoto kana kugarisana pasina wanano. Muhurukuro yedu tabata sachigaro wesangano repadare vaJona Gokova. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Ndino tenda shukuru kusangana ne miwa kandimiri ne watereri Muzimbabwe menyika yose.
Aiwa tinotenda. Vagoko vanhasi tati timbo kurukura tichitarisa nezve mutemo kana bhiri riri kugadzirwa rinotarisa nezvewanano kana kuroorana marriage bill. Patiri kunzwa kuti rine chikamu chinonzi section 40 chinonzi nevamwe chiri kupa kodzero kune vanhu vanenge vasina kuroorana asi vachigarisana inganzi nevamwe kubika mapoto vamwe vachiti dzimba diki kana ma small house. Makaunzwisisawo sei mutemo?
Ndanga ndichipinda misangano yanga ichitaura pamusoro pemutemo iwoyu vanhu vachipokana ne some of the sections kuti aiwa izvizvi zvinounza bongozozo mumhuri. Machurch ndikunzwawo kuti vari kutaura pamusoro penyaya iyoyi. I think simbisiso inofanira kuitwa ndeyekuti iko vanhu ngavadzidze kuva disciplined, vanhu ngavarongeke. Kana wadecida kuti uda kuchata, ingomira nenyaya yemuchato wako waunenge uinawo. Kusaita nyaya yekuti wazoita mwana uko, wazoita mwana uko, and so on and so forth. Because zvinokonzera bongozozo mhirizhonga mumhuri nemunyika yose. Ngatitambe tichitaura pamusoro pawo tiwane nzira yekuashandura kuti tidzokere pamurau wekare wanga uripo unoti murume mumwe chete, mukadzi mumwe chete, kana waita mhuri, mhuri yako ndo inobhenefita iyoyo.
Asika vagokova vamwe vagarawo vachiti vanokwanisa kunge vachingoita ukama kana ushamwari vasina kuzosvika pakuita muchato, vasina kunge varoorana, vanhu ivavo vachizongopararana pasina mumwe anowana cheuviri kunyange paa pasina mwana. Hazvisi zvinozobatsirawo here pamutemo mutsvaka?
Mutemo wakare unoti iwo makanga makashanda pamwe chete, saka govanai zvinhu sekuzviwana kwamakaita pamwe chete. Zvino kana murume mumwe chete ane mhuri dzakasiyana 3, zvinonetsa kuti uchoziya kuti ndechipi chinofanira kuenda kumhuri yakati. Saka zvinopedzisira zvaita kuti pave nekupesana mumhuri dzakawanda pamusoro peizvozvo. I think vanhu vanofanira kudzidzwa kuti tinofanira kuva nemalimits edu. Kana uchida kuroora, roora sezvazviri. Kana usingadi kuroorawo, ndizvozvowo, gara usina kuroora.
Vamwe vari kuti mutemo iwoyu unobvumidza kuti paite barika kunyange wanga wakachata kukoti uko, ukazenge waita small house kana imba diki, zvakureva kuti zviri kurekonaizwa nemutemo. Munoona sei?
Ipapa again pane dambudziko rekuti mutemo haufane kuteedza unubu hwevanhu. Mutemo unofana kugadzirisa vanhu kuti vari vanhu vakarongeka. Kana mava kuti muri musociety nevanhu vasina kurongeka, ngatichitawo mutemo inotora kusarongeka kwevanhu yokuita kuti kuve legal, then pane problem. Vanhu vanofanira kudzidziswa malimits avo and vachofanira kupuwa machoices kuti kana wada zvekuchata unofanira kuchata nemukadzi wani. Haikona kutindura kuchata wopedzisira wakutiudza kuti ndine vakadzi 5 vandikuda kuchata navo. Uhwo unenge hwaunhubu. Saka mutemo unofanira kuva wakarongeka, unobatsira society kuti ive yakarongeka, inobatsira mhuri kuti dzive dzakarongeka. Tibise unhubu.
Muchitarisawo ramangwana, munoona here mutemo uyu uchipasiswa?
Unogona kupasiswa. Hango chetewo nyika yedu yakaita manyamamire nerongo. Tine zvinhu zvakawanda zvatiri kutandarisana nazvo zvinoita kuti vazhinji vedu sape nguva neenergy yatofanira kupa pakuti mutemo uyu usaregerwa uchipasa wakadaro. Kusarongeka kuri munyika kwakawanda kwekuti unogona kupasiswa, not because vanhu vari kuda, but kuti vanhu vari kushaya nguva yacho nemukana yacho yekuti vambokoncentrata kuita zvemutemo iwoyo. Because tine zvimwe zvekushaya fuel, zvekushaya chingwa, zvekushaya chii, zvese izvozvo zvinhu zvoda our attention.
Manga makateerera kuna vaJona Gokova vanove sachigaro wesangano rePadare muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda Jonga nechirongwa chawatipa. Totarisira zvakare chimwe chirongwa chaunotipa nemugovera wega wega. Ane mimi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League ya tambwa nasi. FC Platinum 1, Manika Diamonds 0. Ngezi Platinum yaita Mangange 1-1 ne Highlanders. ZPC Kariba yakunda Capes United 1-0. Chicken Inn yakwatura Mashowani, Mashowani Stars 3-1. Triangle yakunda Herentals 1-0. Ukuo Black Rhinos yaita Mangange 0-0 ne Yada.
And his ways, a man who's given up all he was meant to be, just to make the world around him feel important. Simba mukaka usarunga mwana, cheukira nzira ya wafamba utakuona kachana. 'Cause it's gonna be a long way, still I gotta make it someday. Talk about change, do it. From nothing to something, I'm headed to the top. Yeah. What in the kure, what in over kure. Shagaitika shure, shagasara kure. What in the kure, what in over kure. Shagaitika shure, shagasara kure.
Remember where I'm coming from. All I know I'm coming home. So I guess I'm gonna check which cup of birthday and the present chat and on a future. I'm tryna look and see that you're blurry. Swing and keep up, a bye bye and then a bye berry. Swing and shando sangana nazo imis, it is scary. Then get the tori pa tight, spoons are scary. I work so hard, I'm grinding sha. And gambo shiny, we in indiri shining star. But the move and go, imi muri kupko. Kanan karasi kanda tsoka kunge supko. Cherova kachikarana and imboshushkwa. Nirimbeo isina kuchikaru and inenge mawuskwa. I keep grinding, kushika japatara. Patient face, nakashwona kuchipatara.
Patinova kure, shagaitika shure, shagasara kure. Patinenda kure, patinova kure, shagaitika shure, shagasara kure. Stop me now. Never lose your hope now. Stay in your lane. You could have gone for good day. Nothing's gonna stop me now. Never lose your hope now. Stay in your lane.
Shandenge ndiri musango, kushita king, nditori mujango. We all got ghosts, but tukuru wama bango. Uri munyama chete, kunge kango. Kwati nenda
kure, kwati nova kure. Boys.
Kure mumanzi wa Aishani uchuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvongo yadia pera regaiti mbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Guta reBulawayo herinoti harizi kuzosiya zvivakwa zvaro zvichitorwa nekambani yeZESA iyo inogadzira magetsi munyika. Hurumende inoti pane vanhu makumi mashanu nevana vakaenda kumakwikwi eNetball World Cup ayo ari kutambirwa kuBritain. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwaka zomuhle olambulela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 6 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa uhulumende sithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNekora ithi akulabubelo sobukhona. Umeya wakoBulawayo uthi sebesiya emthethwandaba ngokuphuthuma ukuyawucela ukuthi wenqabele ukudilizwa kwemipotshongo kamasipala waleli dolobho inkampani yezesa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi intengo yezinto iyehla ezitolo ngenxa yokumiswa kwemali yakwamanye amazwe, inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association iNikora ithi akulamahluko kumbe ububelo uZulu abubonayo. Inhlanganiso le ithi uZulu weZimbabwe ulokhethwe legatalala esehluleka ukuthenga indingeko zempilo ezifana lempuphu, ichukela, isinkwa lokunye okuchiyeneyo ngesizathu sentengo eqhubeka iphezulu. Lapho kulentengo ehlileyo iyabe yehle ngesilinganiso esincane esingatsho lutho, kutsho isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Efihle Lancube.
Lo okhuluma ngokwehla ukhuluma ngalapho mhlawumbe abalutshwane abathenga khona. Lakho akumangalisi ukuthi isitolo lesilane siyana sibe leseli kumbe kwehle lokho okubili lokuthathu, kuvele kuyenzeka kuzo zonke isikhathi empilweni. Kodwa kakutsho ukuthi into sekule nguquko esingayitshayela izandla sithi abantu sebephila kahle. Usizi lusesibe ukukhulu kakhulu phakathi kwesizwe, njengoba ngisho ukuthi isinkwe kasithengeki, impuphu ayithengeki, irayisi ayithengeki, lokho abantu abaphila ngakho usuku ngosuku kuyadula kakhulu.
Yipi inguquko Ncube ongathi isilethwe yikumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe?
Kayikafiki ebantwini inguquko, isesekulabo mhlambe abacungela ngezomnotho abangakhuluma ngalokhuyana, mhlambe bakhulume ngokuthengiselana kwemali esithi foreign exchange kumbe i-currency exchange rate engabe isetshenziswa ukuthi mhlambe ayisaqansi njengalokhuyana eyayikwenza, njalo siyehlile. Kodwa ukwehla kwayo kakwehlisanga impuphu, ukwehla kwayo kakwehlisanga irayisi, ukwehla kwayo kakwehlisanga amaqandi, ukwehla kwayo kakwehlisanga ukhwakhu, ukwehla kwayo kakwehlisanga inyama, ukwehla kwayo kakwehlisanga ikhabishi lembhida, akwehlisanga tamatisi, akwehlisanga onyeni, akwehlisanga imali yokugada, akwehlisanga fiweli, akwehlisanga impilo yabantu ilokhe isele iphezulu. Kwehla lezo zinto ye-exchange rate, kodwa intengo yezinto isale ilokhe iphezulu abantu baphakathi kosisi. Ngakho-ke inguquko lezo ezinye eziqanjwayo kazika finyelele empilweni yomuntu ophila nje oweZimbabwe, mhlawumbe sekukulabo abaphezulu akade bethengiselana ngezimali.
Nxa siqathanisa la sesikhathini kusasebenza imali yakwamanye amazwe, singathi lokho kusifananela, akukabi lomahluko kumbe izinto ziyazisoma ngamandla?
Izinto lokhe zomile, lokhe zime khona laphana akaziguqukanga. Yingakho ngisithi mina okuguqukileyo yilokhu esithi i-exchange rate, i-foreign currency exchange rate. Nxa uqathanisa imali yaseZimbabwe leyaseMelika, leyaseNgilandi, leyaseSouth Africa, eyaseBotswana, yikho lapho oguquke khona, yikho lapho ubona khona intengo yangikhona nxa kuthengiselwana izimali iyehlile yaphansi. Kodwa kavela sikhulume ngayo phela leyo mali, asiyihola silayo, asingeke sibuke ukuthi imali yaseMelika sizuza sizwakala ngcono kumbe yasengilandi sizwakala ngcono azibeleka kayisikho lokho abantu abakhuluma ngakho abakhuluma ngakho ukuthi impuphu iyathengeka yini sugar iyathengeka yini school fees iyabhadaleka yini i-transport kugada imota kuyagadeka yini lezo zinto kazikaguquki zonke lokho ezinzima njengalokhu zazinzima ezinye sezikhwelile njengabo fuel njengabo sinkwa kukhwelile ngemva kokuthi sekukhithiwe imali yakwamanye amazwe sikwasuke ku-350 sesiku-4 something kwezinye indaba singenza i-5 something kusiya ngokuthi ungakho.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Zimbabwe, the voice of America.
Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma ukuyacela ukuthi enqabele ukudilizwa kwemiphotshongo yaleli dolobho inkampani yezesa. Inkampani le ithi izadiliza imiphotshongo le ngoba ingasaqinanga kanti njalo ingasenelisi ukuphehla amagesi ngendlela ebisenza ngayo eminyakeni edluleyo. Kodwa sokulokudonselana phakathi kwekhansili lezesa, ikhansili isithi imiphotshongo le ngeyayo njalo kayimelanga idilizwe. Kodwa izesa layo ithi izakhiwo lezi ngezayo. Udaba lokuthi ngubani kahle kahle umnikazi lusemthethwandaba ngemva kokukhwezwa yikhansili. Izolo umhlangano obekhona phakathi kwezesa umasipala kanye lomphathintambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chasi phezu kwalolu daba awuphumanga lalutho. Umeya wedolobho umguni utshele iStudio 7 ukuthi baza kuya emthethwandaba njalo ngeviki ezayo ukuyawucela ukuthi uvimbe izesa ukudiliza imiphotshongo le.
Hey amagqwetha ethu asikambise emthethwandaba udaba lolu ngokushesha esingathi agent chamber application yokuyenza okuthiwa ngesilungu interdict eyokuthi sisalinde ukuthi i-high court isuze udaba lokuthi umnikazi we-power station mbani phakathi kwethu lezesa laba bamiswe ukudiliza le mphotshongo. Thina njengoBulawayo kasikho against ukuphekwa kwamagetsi ku-power station yana kodwa sithi thina kasilandeleni umthetho ngoba asingeke sithi udaba lusesecourt sesiqalisa dina ukuthi siyahlala phansi sikhulume i-court ingakatsho ukuthi onguye umnikazi kumbe amalungelo e-power station ngakabani.
Uthe ukhuluma lochasi izolo wathi ukudiliza imphotshongo le kufana nje lokudiliza isakhiwo seGreat Zimbabwe njani?
UBulawayo kuthiwa konke ziyathunqa. Lanxa zingasathunqi lesi stage samagetsi uzananzelela ukuthi esingathi ngama symbols awedorobho kubonakala kula inalani impochomo ukuthengisa ukuthi yikho koBulawayo. Sithina nxa kuwukuthi sokudilizwa lani impochomo kutsho ukuthi phela akusela esingathi ngamasimbozi atshengisa uBulawayo ukuthi akusela liyana impochomo. Ngoba uzananzela ukuthi nxa kutshengiswa udobho lakoBulawayo kutshengisa impochomo kutshengiswe isakhiwo lesi esikaloliwe kutshengiswe isidulo ne-tower block. Yizi zakhiwo le-art gallery, yizi zakhiwo esingathi ezimisa uBulawayo. Kufana nayo iZimbabwe. iZimbabwe uzananzela ukuthi yona leyana i-Great Zimbabwe uzakhangela ukuthi even emalini ukhangele even into eziningi ezitshengisa iZimbabwe kutshengiswa yona leyana i-Great Zimbabwe. So yikho simtshele kominist ukuthi minister thina nxa sikhangele uhlelo lokudilizwa kwempotshongo leyo ukuthi kudiliza uBulawayo ukuba khona kukaBulawayo.
Izesa ithi impotshongo le isiyingozi kayisaqinanga lanxa kuliqiniso lokho kalikuvuma ukuthi idilizwe.
Silayo indawo lapho vele sifuna ukuthi kwakhiwe izitshi ezitsha ezamagetsi. Ngabakhulume lathi sibanikelele ndawo bayathi izitshi ezitsha zamagetsi. Uma bathi khonaphana bazatiza khona impotshongo enale empili, bazakwakha enye imbiza enkulu khonaphana ekusuzelwa amagetsi. Nasithi kabayakhele kwenye indawo entsha vele ngoba silazi lezo ndawo.
Umnumzana Solomon Mkuni ngumeya wakobulawayo asenelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chasi kanye labenkampani yezesa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sikobhutshe ePlumtree lapho okulezilwane esezihlasele zaqeda izifuyo njalo zaletha ukwesaba okukhulu ebantwini. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Gibson Nyathi. Ngiyakwamukela kuhlelo mdluli.
Ngibonge babankomo.
Abogatsha lwezendle sizwa kuthiwa sebefikile khona ngapho lani selibabonile. Bathi bayawuthola yini umkhondo wezilwane lezi?
Yebo babankomo, umkhondo bayawuthola wona kodwa sabasadingisisa ukuthi zingaba zilapha na. Ngoba lapha sinathisa inkomo emfuleni asisayazi kumbe ziyachathamela laphana lapho esithanda khona amanzi noma zikhona khona lapho ezihotsheni duzane. Kodwa into esisimangazayile sesidla lamadonki babankomo. Singasidonki isilwana lo muntu asisamtsabi singamudla sisihlele sisevalweni baba.
Zicine nini ukubamba izifuyo esigabeni?
Zicine izolo kuphela kulapho ezingazanga zibambe izolo kuphela kuthange zithaye inkomo eziyi-3. Abantu abaningi masibale ezigabeni lapha kukhanya ukuthi zingafika le-10 or 12 inkomo esezibanjwe izilwana singakabali amadonki.
Ezintathu lezi mdlule uthi zithaywe ngobusuku obubodwa nje.
Ezintathu zendezwe lakuthanye lelo zithaywe ngobusuku obuba kuthanye zonke.
Zaphela dula thola ngamathambo kuphela.
Zaphela dula thola kuyinhlokwanyana lokuthi uyibone ukuthi ngeyakho usubona ngophawu noma ngomtshiso.
Nxa likhuluma labo abazingeli laba asebefikile bathi zingaba zivele ngapi kahle kahle?
Kahle kahle ngathi zithutha zivele entshonalanga izilwana lezi zisiye empumalanga. Pho bathi bona sisizolo labo kabazange balala lokhu besemkhondweni wazo.
Bahlomile mpela bazimisele.
Bahlomile babonkomo hayi bayazama mpela ngoba labo bayatsho bathi asilali siyalala sizingela ubusuku wonke. Ukusaba sokuphatheme kakhulu ekhaya lapha nabantu lasezikolo lapha hayi. Abantwana sebefanele othithala babafulile kukhanga kusahlaleki inkomo lapha. Kwabe kuqaleni bethisala indlovu kwakhathe sekuyindlovu lezilwana babankulu.
Zikhona lazo kulezi nsuku indlovu.
Zisemazamnyama kwakhathe sezisukile ngapha eThekwane sekulezilwana. Kulapho esigqibha khona esigqibhela khona iziba siyenzela inkomo kulapho ezithola khona.
Madamu akula madamu elinathisa kiyo khona ngapho.
Idabu khohlwa babankomo sagcina kudala gcina into ethiwa yidabu. Okwethu sinatha kwizikhotho lazo izikhotho kakhulu asesifostela nje kodwa ukuphanda phansi efuleni.
Ngaphandle kwendlovu lezilwane zonezo zikhona ezinye inyamazana zendle eziyake zilihluphe kumbe izonezo kuphela.
Labona abobhululu bami izibongo zamonyathi laba labo bahlupha yonke into babankomo. Ngoba la madoda lawo mawudibana nabo sekufanele omunye afe. Konke lokungomphisi kukhona kulanto engekho lapha.
Ziphuma ngapi zonke inyamazana lezi babanyathi? Amabhongane ewange zivela ngapi kahle kahle?
Sisolela khona ewange khona le game reserve zithutsha zisemabhongane khonaphana ukuthi ziyayeqa kumbe ziyeza njani asiyazi. Kulapho esinganalwazi khona khonapho kodwa zibuya khonale emabhongane entshonalanga kube wange khonale.
Izakhamizi njengoba lisengozini engaka kulokwesaba okungaka njalo ungazixwayisa ngawapha amazwi?
Oku ufana na abahlali bona ngikabaxwayisa nje ngithi bayeke ukuhambe kushuku bahambe kukhanya njalo umuntu ma kungathi sekumunda amehle engahambi yedwa sheze mhlawumbe singabamba one kusile omunye azotela abantu bengahambi one one ngoba kuyingozi babankomo ivila abantwana besikolo siyabatshela ukuthi bahambe beyigroup
hayi siyabonga mdlulo dlula abanye
Bona kakhulu baba ntungameli hayi wisho ukuthi labo abayibona amademorenza angathi bangasisiza beqede lolu hlupho esilalo ngiyabonga nkomo ngiyabonga baba
Gukama
Namle
Gukama
Namle
Namle lamshweshwe
Namle lanampa wafowembula
Umnumzana Gibson Nyathi yisakamuzi sakobhutshe ePlumtree lapho osekuhlasele khona izilwane zaqeda izifuyo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC
Singene kuhlelo lwabesifazana silo standekile emhlanga we Studio 7
Siya namukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga lamhla sixoxa lo nkosazana Mebhongwenya isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eye Bulawayo Progressive Residents Association yena ekugatsha lwezempila kahle
ukukhathaza abantu like iweather le yanti siyakwazi ukuthi isikhathi somqando abantu baba lama flu labo pneumonia izihlabo into ezinjalo so abantu babe kudingakala ukuthi basize as they get infected or affected ngemkhuhlanyanyana yena le bakhona ikhozwa iweather ikhozwa yini yini but then kwesinye isikhathi uzothola ukuthi bahamba besiyadinga usizo bengalutholi ngokuthi ilizwe lethu njengoba linditshekile linje kuyabe kunzima ukuthi bathole ama-services okuyingxaki I think generally nje yoku-access ama-services wona lawa ayabe kungela ama-treatment i-treatment iyabe ingekho awusay because u-primary nurse uyabe khona but i-medication iyabe ingekho
lanxa umuntu ebhadele imali yakhe
yela nxa ibhadela imali yakhe uyafika ebhadale futhi consultation which is $5 and then abe sengena consultation room atshele ukuthi okay ule flu but then imedication yokuthi ayiphiwe akakula sebhalele i-prescription ukuthi ayithenga akaafford there can be one or two instances but imithi eminingi iyabe lokhu isithi imali yakwamanye amazwe iusa which is akula muntu holi yisa lapha eZimbabwe and kuba nzima ukuthi umuntu yabe la prescription ayithwale until as emhlabeni or as afile
sesikhangela abesifazana abazithweleyo ke labahambisa abantwana emaclinic
abazithweleyo kokufala bayakhala ngemali bathi khona ngabe uhulumende uyabanakekela ukuthi imali yehle ngoba kabalayo imali yakhona kumele bayibhadale ukuthi ku-preparation ukuthi balungiselele ukuyabeletha.
Uke wakhuluma ngaphambilini kwalingxoxo ukuthi ugatsha lwakho lwezempila kahle lugcizelela ukuthi abantu beziphathe kuhle. Libona ingani bayakwenza yini lokho endaweni za?
I would say bayakwenza, but umuntu ngumuntu la uyahamba-hamba adini. Omunye uyabe kuyi-attitude alayo which we no one can change it. Uyabe vele isikholo. As for ukubutha kwezibi nge-city council, hayi city council iyabutha kuhle sibili. But omama ikakhulu basafuna ukuthi bafundiswe. Omama sile that little percent yokuchapha vele. Ukuthi ungaze sifike i-toilet clean we should be. Uyathola ukuthi kumele si-reminde ukuthi khona bomama lichinda njengoba litholile. Which is, I feel ukuthi it's akudingakali ukuthi kuze kube le announcement enjalo but kuhlala kukhona nje ukuthi vele lapho ungene khona umama etoilet ungangena 5-6 obomama kumele uye-checka ngoba vele kuyasala kuyi-mess even ukudispose ama-pampers bayatshelwa sibili but babakhona labanayo e-certain percentage ukuthi uyafica ama-pampers ethole izinto emgwaqweni.
Kuyini elikwenzayo ngalolu hlupho? Labesibhedlela liyakhulumisana labo, lomphakathi liyakhulumisana la?
Yes, ukwenza ama programs ukuthi we visit like ama clinics and sicele islot, sixoxisane nabo mama, kyaphe sihlangana khona labo mama abazithwele different ages of bo mama ulamankazana. Then okunye siyayenza ama forums amanye ukuthi sibuthanise omama maybe sithi 30 over a given time, sixoxisane nje ukuthi singaziphatha njani ukuthi sibe yisizwe esiklini, sibe ngobulawayo omuhle, sibe yisizwe sakomthakazi. Sibili hayi abantu bayakuthakazelelela kakhulu ngoba kusuka kubenza ukuthi siyaxoxisana sibaningi, omunye lomunye uhambe efunde okutsha. So sikubona ku-fruitful sibili ukuthi this program esiyabe siyenza is-fruitful ebantwini.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Mabel Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekugatsha lwezempilakahle. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazana. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Kande.
Lingali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Igama lami ngu Chris Kande. Kuhlelo lwethu lamhlanje sixoxa lo somabhizimusi ohlala eDede, umnumzana Jealous Sansole.
Into ekhona kanti mthwa ngabe kuthiwa siyazwelana empilweni, bekufuza ukuthi lo khokhela axolele nje abantu, amiceleni nje azikhulumele ukuthi bona hhayi bakithi kakuzama omunye mina sengihleli, ngoba lokhu yikuhlukuluza abantu. Ngoba into ekhona vele, as long as iZANU-PF ingahambanga sizahlala siloko sinje. Kanti vele kula nto esitshintshe, into ekhona kuphela yikuthi abantu bezanu bayekile ezombanga. And kamboni ukuthi ngomumo lo esikuwo ukuthi kambe sizambamba sibili uDisemba izinto ziloko zinje. Ngasingambamba uDisemba izinto zikhwela kangaka, isinkwa vele sona siyabe sesiyimalini. Khathesi ngingawuchasisela kanti ukuthi khona ama-drinks izolo mvele wathenga, athengwa amanye ama-credit ayathiwa $7, amanye athiwa 17 bond. I-price yakhona ingithethe isikhathi ukuthi ngibe yazi ukuthi khona kanti vele kumele ngiyithengise ngemalini i-drink eyodwa. Khonapho ngathi ngiyayikhangela i-drink eyodwa i-500 ml ngitsho vele ukuthi ngiyifake ngithi $3.50. Ngiphinde ngicabange futhi ukuthi nge-$3.50 ozathenga umbani akula. So ibubunzima esila, amboni ukuthi uDisemba simile ukuthi simfike. Into enkulu engani ngiyakunanzelela, abantwana abakuma-boarding, ungafika ema-boarding school, bayadubeka. Bayadubeka ngoba isinkwa kasisekho, impuphu iyashoda. Nxa ikhona isifizi esayibhadalayo vele ayisatsho lutho, ayiphuthi ithemu. So angikwazi ukuthi sizaphi. Ukuthi uDisemba simbambe sibili, hhayi amboni kanje.
Yes, ke sikhangele kathesi kwezokulima lapha, batholile yini abantu esigabeni imbijana lanxa bekungela zulu?
Ungakhangela sisesintwini sase sakubona ungakaphushi umnyaka ilokuze isikhathi sokulima ukuthi lo nyaka ungabona izithelo zizala kakhulu njengalo nyaka omthwankela labo omningi lezithelo kuningi kakhulu. Lokhu kwahle kwakhombela ukuthi lo nyaka yinjani. And abantu kabadobhanga lutho. Onenhlanhla engxenye ngabe wadobha ibhaketi elilodwa kumbe amabili. Lowo uyabe lenhlanhla akula lutho. Khathesi inkomo sezile nyanga vele zingenile emahlangeni. Actually ngabe izinto ziright, inkomo zijale ukungena ngamajulayi. Khathesi vele ngihamba nalapha emasimini vele lamahlanga okudla inkomo vele kasekho.
Okokuthi kukhona yini lapho suzokhona ukuthi ziyacuba vele ukuthi kusiyafika inyanga ezimbili ezilandelayo ngabe sokonakele.
Azikacubi kangako kathesi, kodwa kathesi ngikhuluma nginje amanzi zinathe esibhoraneni, ziyaphontsheba esibhoraneni and izibhorane eziningi zifile. Kodwa isimo esikhona enkomeni kathesi uyakubona ukuthi after 1 month vele ziyabe seziqalise ukucuba. kona inkomo tina sijayiru kuti zicuba ngama October, November. Lapho zicuba khona. But lonyaka ziyaqalisa ngoJune.
Abantu bona ke indlala injani lapho ezindlini bathi baphila njani?
Yeah. Ikuthi ama handouts ebengani asasekhona kancane kodwa antsho kuphola izalukazi. Laba abaqinileyo yiwakalodu ngoba ugogo angahola phakathi komuzi eyedwa isaka ngelezalukazi. Laba abanye bonke bangaholanga isaka lelo aliqedi viki uzazeyohola futhi ngenyanga ezayo kumbeni kwenyanga ezimbili ezizayo kuyabe kungasela lutho. Kunzima phandle emakhaya abantu vele baziphilela ngamanzi yayona le mtrunkini.
Loke ngumnumzana Jealous Sansole usomabhizimusi ohlala eDede ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilali.
Siyabonga tjahelitala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Sizigqibeke eza kusihlwa ngokukhangela impumela yemidlalo yeCastlelaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. IHighlanders ibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lengezi Platinum. IZPC Caripa yona inqobe iCapes United nge 1-0 kwathi iChickenin yanqoba iMushoani Stars nge 3-1. Triangle United 1-0. IBlack Rhinos leyata zibe ngutshikilo bhanqa 0-0 kwazothi iFC Platinum yona yanqoba iManica Diamonds nge 1-0. Kwejani band lesiqibela eza kusihlwa lihlabela ke kamnandi liyabazi phela abafana ababehamba lo Christopher Shoko the legend antike basakhona osizwa baliphethe iqembu siza kuba labo ke khona pha emsakazweni maduze nje kuhlelo lwe Woza Friday siyakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umeya wakobulawayo uthi sebesiya enkantolo ngokuphuthuma ukuyacela ukuthi yenqabele ukudilizwa kwemiphochongo kamunicipala inkampani yezesa. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.